Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu ndira 10/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade, which is the entry point, in 97%. But for my grades are higher, like Emma deputy directors, pamwe inenge yatova 80%. Saka inga iri on a sliding scale. Asi izvozvo zvese hazvisina mhaka nokuti izvozvo ndozvatati hazvitambiriki uye hazviudzike vanhu.
Vashandi vehurumende vanoramba kutambira mari yanga yavimbiswa nehurumende mumusangano wavaita nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vaite musangano nezvipangamazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinowanikwa chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende varamba kutambira mari yanga yavimbiswa nehurumende mumusangano wavaita nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu uye watora maawa mashanu sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander. Amai Alexander vati varamba mari yavanga vapiwa nehurumende yanga ichiita kuti mushandi wepasipasi awedzerwe nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kumuzana 97%.
Hurumende kune wepasi anoshanda muhurumende ari mugrade B angati 3 vanga vachiproposa kuti vaise munhu yei pa2033. Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade, which is the entry point, in 97%. But for my grades are higher, like Emma deputy directors, pamwe inenge yatova 80%. Saka inga iri on a sliding scale. Asi izvozvo zvese hazvisina mhaka nokuti izvozvo ndozvatati hazvitambiriki uye hazviudzike vanhu. Kwatinotobvawo kuvashandi vanenge vatotituma vachitoratidza kuti kana izvozvo zvisina kuita, dzokai kwatiri tizozviona kuti isusu tega tichazviita, ndozvatichaita.
Amai Alexander vati vashandi vehurumende vari kuda kuti vabhadharwe mari yakaringana neinenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate.
Supposition yedu yanga iri yekuti tipei masalaries ari linked to interbank rate. Masalaries edu October 2018 aya patatambira 475 mongotipa value yacho nekuindexa chi kuinterbank. Havana kana kuda kutomboedza zvavo. Saka isu zvatakuita takudzokera kune vakatituma. Vakatituma kuti masare zedu ngaaindekswe iwavo, ndo vachatudza zvokuita. Asi takamira pano chatutwa ndechekuti vanhu vedu havazhinji vakaenda kana kumaholidays, havasi kukwanisa kana kudzoka kumabasa. Ende isusu 2019 up to now government haisati yaadressa. Vari kuti ivo vachapa ma750 makushening allowance avaifanira kutipa pana December. Aiwa hati harambe anouya zvavo, asi still vari kusvika achiwira mugomba. nokuti kutambudzika kwedu kwatina kwenezvi kwanyanya mara haisi kutenga zvachose.
Vanga vachitungamira nhaurirano idzi vakamirira divi rehurumende vaMoses Mike varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure negurukota rinoona nezvevashandi vapau mavhima avo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Amai Alexander vati vachaita musangano nenhengo dzavo nemuvhuro kuti vaone kuti votora danho ripi zvitevera kutadza kuwirirana kwavaita nehurumende. Nekune rumwe rutivi, mamwe masangano anomirira vadzidzisi asiri muApex Council akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzisisina chadzinokwana. Apex Council inotiwo dzimwe nhengo dzayo hadzisati dzadzoka kumabasa kubva zvadzakaenda kuzororo rekisimusi kubudikidza nekushayiwa mari dzemabhazi. Hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari dzavari kuda sezvo ichiti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vakwanise kupinda mumusangano nenhengo dzesangano ravana chipangamazano vavo rePresidential Advisory Council. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuburikidza nedande mutande reTwitter apo vanoshandisa zita remadunhurirwa rekuti Jamwanda. Vacharamba vati musangano waitwa nhasi uyu wanga vakanangana nekuzivisana gwara nezvirongwa zvehurumende mugore rino ra2020 iro richangotanga. Vati vamunangagwa vazivisa kuti gore rino igore rezvigadzirwa pamwe nezvirimwa uye kukura kwehupfumi zvichibva muzvirongwa zvekuwandudza hupfumi zvakadzikwa mugore rapera. Mutauriri wemutungamiri wenyika uyu azivisawo kuti vamunangagwa vachambodzokera pazororo ravo nhasi vachienda kupurazi ravo reShewood kukwekwe vozoridimura zvakare nemuvhuro svondo rinouya apo vachange vachisangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina iro riri kutarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwaro rwemazuva matatu. Studio 7 yakundikana kubata vacharamba sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vanoti havavone chikonzero chekuti vamunangagwa vangambosiya zororo ravo vachipinda misangano ipo paine mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakafanobata matomu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaanga aenda pazororo ivo vamunangagwa taachitarisira kuti vakabata matomu vaChiwenga ndivo vaigona kunge vachiona ivo vanhu vekupresidential advisory council zva, nekuti kana munhu aenda pazororo unenge achimbofurwa nemhepo abva pabasa. Saka zvingangoreva kuti izita chete rekuti vaenda pazororo havo, asi vanenge vachingova muhofisi, ndo zvazvingareva kudaro. Saka muchidimu ndo maonero anengangoita iwayo panyaya yekuti mutungamiri wazosangana nechikwata chevanomupa zano asi akaenda pazororo.
Saka izvi zvinosiyawo papi vaChiwenga nebasa ravainaro rekufanira kubata matomu?
Kuda zvingangotadza sekuti vari pahavo, asi tinoziva kuti nguva yakareba vanga vari kuChina zvevaChiwenga vachimboita zvovhwere. Saka tingangofungidzira kuti kuda dzimwe nhambo munhu ari kukamhina uye munhu anga asingazivi chaizvo chaizvo zvanga zvichiitika kwenguva inodarika mwedzi tanhatu. Saka zvingangoreva kuti vaChiwenga vanenge vachibetserwa navamunangagwa vari pazororo kuita basa rokutungamira nyika, ndo zvazvingangoreva.
Tinoonawo kuti musangano uyu, Dr. Zembe, wanga uchinzi ndewekutarisa kana kuronga gwara ringafambwa nehurumende muzvirongwa zvayo mugore rino ra2020. Zvii zvamungatarisira?
Hatingaprofiti hedu kuti zvingabuda zvii, asi kana tikatarisa zuro tinoona chese kuti tafamba nguva yakareba Presidential Advisory Council ichingoripo, asi munyika musina zvinhu chaizvo chaizvo zvabatika kuti nyika ibude mumatambudziko makuru ainayo. Tinotoona dzimwe nhengo dzePresidential Advisory Council dzakatogunun'una pachena sokuti izvo kuda zvimwe nhambo zvimwe zvavaitaura nezvavanotaura hazvisi kutorwa. Zvinotaridza kuti kana vanga vaine zvimwe zvavakataura zvaigona kubatsira nyika zvavakaudza mukuru wenyika zvinotaura kuti hazvina kutorwa nokuti hapana chanaka.
Ivo vamunangagwa vanonzi vaudzawo musangano wavo wepresidential advisory council uyu kuti vanotarisira kuti gore rino ra2020 richave gore rebudiriro. Mungaona zvichibudirira here izvi?
Pasi apa pahwaro handioni paine hwaro hungaunza budiriro iyoyo, nokuti budiriro inounzwa chete norudzi rweZimbabwe runenge rwaenda kubasa. Handioni paine hwaro hunogona kuti paite chirikiriki makambani achifomiwa achiita mabasa vanhu vachipinda mabasa. Zvekuona kugedageda kwemene kuchinyanya, matambudziko achinyanya.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekumola kusiya Kobvu mudunhu raMashonaland West vanoti vave kufane nzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP iri munyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kupiwa zvekudya zvisingakwanire mhuri dzavo sezvo vari kupiwa saga rimwe chepamhuri inosvika vanhu vasere. Mumwe mugari wemudunhu iri, amai Tendai Njodo, avo vari kupiwa zvekudya neWFP vanoti chikafu chavari kupiwa chishoma zvichienzaniswa nemhuri yavo.
Chikafu chacho unopiwa zvako bhati hachitombokupedzi nzara, ndechekungohafura nzara. Ndichonetai ndichoti chikafu chacho unogona kuti unenge une vana 5 unotopiwa kana kuti 25 kg, hakuna kwainosvika nevana vaunenge unavo. Vanoenda kuchikoro vanenge vaida kuti hosei utozonyima mana mwana chikafu kuti nokuti ari kuda kuenda kuchikoro hazvitomboiti. Nungo chingomanidzoti kadiki ikakutowana kumba. Saka akurarama kwacho kuri kutotambudza kuti tiendewo mune vanhu vanenge vachitengesa hove kuti tichinozambawo kuti titsvagetsvage tihovewo tichinjane nechikafu hove dzacho dzine zvitodhura. Tichiendewo tinotsvagawo kana zvimatemba paunenge wawanirawo kamari pai pai uchitengesawo mbudzi. Nungo chitoona kuti zvinhu zvacho zvese zvakatokuomera, hapana kana paunowana kuti kurarama kunokupa kuti uenderere mberi nevanhu.
Mumwe mugari vaMcDonald Dzengwe vanotiwo vamwe vanhu vave kutotengesa midziyo yavo kuitira kuti vatenge chikafu chekupa mhuri dzavo.
Ine vatotaura kuti vamandonotsera dhaka somewhere kana ana auya naro kana auya ne 10 kg kana 15 kg kasenga pamusoro ozopinda mani mucommunity otengesa chidhaka riari nechikafu kana kuti kuumba hari vaya vanoumba hari unoumba hari then opinda nadzo mucommunity kutengesa kuti awane chi kurarama kana kuti kuruka mazvimasero zviya zviya kana kuti masa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuWFP kuti sei iri kupa vanhu chibage chisingavakwanire, asi vamwe vanhu vanonzi vari kupiwa chikafu nebazi rehurumende resocial welfare. Asi vanhu ava vanoti vari kuomerwa nemari yavari kunzi vatakurise chibage kubva panzvimbo dzavanochipiwirwa sezvo nzvimbo idzi dziri kure nemisha yavo. Munhu anonzi abhadhare madhora $45 pasagari nemabhagidhi matatu. Mukuru wesocial welfare mudunhu reMashonaland West, amai Agnes Mutoo, vanoti dambudziko rekuti vanopiwa zvekudya vabhadhare rakatekeshera mudunhu ravo, asi hausi mutemo wehurumende. Amai Mutoo vanoti mushure mekunzwa nezvedambudziko iri, hurumende yave kubhadhara iyo vanhu vanotakura chibage vachinotisiya pedyo nepamba pemugari. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo matunhu ose ari munyika sezvo vanhu vakawanda vakatarisana nenzara. WFP inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino, asi iyo ine chikafu chinosvika mukupera kwakukadzi. Mukuru WFP muZimbabwe vaNews Belza vanoti sangano ravo riri kupema mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica ayo achashandiswa mukutengera vanhu chikafu kusvika nyika yawana gohwo rakanaka remwaka uno tevera kuparara kuri kuita simba remari yemunyika pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakazerenga gohwo remwaka wapfuura. Ndakamira Studio 7 kusiyakobvu ndini Nunura Ijena. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuAmerica iro rine nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakawanda rakavhota nezuro kuderedza masimba emutungamiri wenyika vaDonald Trump ekuenderera mberi nekurwisa Iran vasina mvumo yeparamende. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Havanofungidzirwa kuti vakasvitsa makore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa nemusi wechitatu. Iran yakakoka boka rekuAmerica rinoongorora tsaona reNational Transportation Safety Board kuti rivewo mutsvakurudzo yechakakonzera kudonha kwendege yekuUkraine yerudzi rweBoeing iyo yakadonha pedyo neTeheran kutanga kwesvondo rino. Vanoshaya muguta remasvingo vachavakirwa dzimba dzakachipa muguta iri kuburikidza nemari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emari ekuAmerica akabva kusangano reDevelopment Innovation Group International kana kuti DIG. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chekubatsira vanoshaya nezuro, mukuru wemabasa muDIG amai Katrina Wallace vakati vandasira kuti mari iyi ichabatsira zvikuru mukupedza dambudziko rekushayikwa kwedzimba dzinokodzera mumasvingo.
Development Innovation Group is supporting the city fund with $50,000 and that is on condition that the community and the
group yakabatsira nemari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Nechinangwa chekuti nharaunda nekanzuru vazowedzerawo kuitira kuti vanorarama vasingawani zvakakwana munzvimbo vabetsereke neservice delivery uye vawane pekugara, tichitarisira kuti chirongwa ichi chicharamba chichikura mukupera kwegore.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vakati kanzuro yavo ichabatsira chirongwa ichi nekupa vagare vakanangwa nechirongwa ichi nzvimbo dzekuvakira nemitengo yepasi pasi.
Chirongwa ichi chaita kuti tichisaine ndechekuti donzo redu nderekuti munhu wese awane pekugara, whether unotambura kana kuti unowana. Saka maona tasaina chirongwa ichaita kuti munhu wese muno masvingo awane pekugara, achiwana achitenga nemari iri pasi, achibhadhara, achibetsegwa nemaorganizations avo. Pati panya dzekuti tichakwanisa kuti titaure kuti vachatenga nemari iko zvino tingakurumidza, nokuti hatisati taziva kuti mastands achabudira nekupi, nokuti anosiyana kuti dzabuda kuVictoria Range dzine dzakachipawo, dzabudawo kuRodinze City Durewo, dzinobudawo kuRujeko D dzedziriwo pakati nepakati.
Mukuru wemabasa musangano reDialogue on Shelter amai Patience Mudimu vakati vachashanda nevagari kuitira kuti chirongwa ichi chienderere mberi uye kuti chiwane mari yakawandira kuitira kuti veruzhinji vaone pekugara pakanaka muguta rine utsanana.
Chibvumirano chatasainirana nemasvingo municipality neZimbabwe Homeless People's Federation chinangwa chacho ndechekuti vanoshaya mumaguta vaise maidea zavo pamwe chete uye mari dzavo pamwe chete nemaresources yecity kuitira kuti vakwanise kuwana masolution ekuti matambudziko epekugara apere. Matambudziko epekugara aya anosanganisira kushaya dzimba chaidzo, kusanganisira mvura, kusanganisira sanitation zvimbudzi kana waste management.
Vachitaurawo pamusangano uyu vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reZimbabwe Homeless People's Federation amaiso Zindlovu vakatiwo chinangwa chesangano ravo ndechekuti vanhu vagare zvakanaka munyika mese.
Isu seZimbabwe Homeless People's Federation tachinotarisira nechekuti ndisu the community handiti sefederation ndo kumirira macommunities ese asina pekugara pakanaka. Anogara pasina mvura, pasina masuwa, ane zvakaringana nehealth zvisina kukwanirana. Saka zvatakatarisira ndezvekuti hatinganotarisa homwe yatasainirana nhasi yesiti fandi yatakabata kana kuti ye50,000 kana kuti ye85,000. But tiri kutarisira kuti toramba tichiikudza homwe iyi pamusana pekuti inoogumendwa nemasavings, inoogumendwa nevamwe vese vachauya vachitibatsira.
Masangano aiva pakuparurwa kwechirongwa ichi akati achabatsira kanzuri yemasvingo kuvandudza dzimba dzemudhadhadha mumusha wemucheke idzo dzinogarwa nemhuri nhatu nhatu mukamuri imwe chete dzakaganhurwana nemaketeni. Chirongwa chaparurwa ichi chinotarisirwa kubatsira vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Oh, panoto na paka mirasi.
Nasikunika weta karimani, tambunai wa makusei.
Aiwa, saka shuruku baka kunoto nuko. Atite wafungwa zenyu mapinda mganko.
Amiju. Mkaidu wa mirra ya kaito zinezuka. Shuruku shunguru zika, shukuru me system iripo. Isusu masivirini, we are the ones who are struggling. Even if you, mama military yacho, those are number lowering, they are also struggling with that. It's only a few who are benefiting from the system. Mutara na kai, arimu harari.
Marari makadi ikomu?
Marari murukuru, wazawu.
Murukuru harama sesu, vanesu?
Murukuru harama wacho, kukuru harama uzu, kukuru tuwa pana zuguzi. Akuzi, kwa kuna yemu sikitindi, marimu marimu, diya anupa, diya anutura. Ramarazo, kufia wana wakia wana wachifa. Ando watawu tukweza, azimu, munu marari. Isikia na wafunga shanti, kama suna wazawu, kwa kuna zubatiri. Pana jokutu kumitura harama nacho.
Saka daima iwa namkana wakuta ura neurumende maiti?
Zitakuche modela kura wangu wangu vuma, wangu itaura na wangu zisa na wangu usanda pangonjeku. Dosi ile edi buwezi, wanu wachambu. Ufu uriko ngoto wakatungu wanika, kune uorukuya ukozi $50 $53 RTGS. Kauya yu wawustumila, pane kibando nizikiri, nengi ya kachore. Udi na uyu wacho urtu za uriko ufu kuma 100 something. Kaini juli minapazo kuwa na mariku tinga ufu 100 something. Wada uja skufu zi, ema anada uja si. Afu kwa kuwa na mariku, hafu mira ufu $53.
Ibe chata betumanyeni, mchuku arare.
Kwaka mira sei kwa raruku?
Zima wani kuzimaze kumbo kwa panache ni mchukumbo kwa mbaka naga wani kuzima na wapu wa chitama sisi za kupi na mtuwa 14.
Mrukutara na mvamba waru Cape Town. Hapa Cape Town pari radio za po tete. Tuna nute na yu mwari mkatikini za umgore ino. Tandudangu kumbira ozangu kana mune kasu mkawundi di kekuti chpita. Ayo wanduna kukadisa o mure kwa mwambari kuma chingone amane shamari kumbo zirpaka tete zimbo ino Cape Town. Nemi wanelezi wa samarari lezi josewe na koko ndi nukutenda imi ni choro wacha mnotipa msinyengu wa yese chinoche la yese.
Ini ndini Marvelous Mlanganya huye ndini mu Washington.
Munau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kubuda makwikwe CAF Champions League. Apo chiri kupinda munhandare Baba Field Stadium, mutambo wacho neAl Ahly yekuEgypt mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wechikwata ichi Henrik Piet de Jong ari kutarisira kutanga basa zvine mutsindo apo chikwata chake chiri kupinda munhandare yaanozivisisa achida kukunda kwete kuita mangange kana kurohwa nechikwata chine mbiri muAfrica ichi. Upenyu hweFC Platinum makundano aya hwakamira netambo zvekuti inofarira kukunda kana zvikaoma sei. Kugona kunenge kudada haina kana pointi imwe chete kubva mumitambo mitatu zvekuti kurohwa kwayo neAl Ahly kunoisiya isisina chekutambira mugungano rezvikwata zvina iri. Iro rinosanganisirawo Al Hilal yekuSudan neEtoile du Sahel yekuTunisia. Asi kukunda kwayo kunoipa mukana wokwanisa kuenderera mberi nemakwikwi aya zvichienderana nekuti yatamba sei mumitambo inotevera iyo ichasangana neAl Hilal muBaba Field Stadium pamwe neEtoile du Sahel kuTunisia. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti FC Platinum iri kupinda munhandare yeBaba Field Stadium isina chairi kutya zvekuti vari kuona chikwata chemuZimbabwe ichi chichiita zvishamiso.
Chances are slim, but then again kunyaya dzebhora idzira unowana masurprise anokushamisa because zvine zvakumotivata kuti are we have nothing to lose. Saka komana nemutambo neshungu because since they've reached so far zvinokwanisa kutochinja. Ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Mumwe mutevere wemutambo uyu vachatenda Feremango Makazhu avo vanotsigira chikwata cheDynamos vanotsemaonero avo FC Platinum iri kuwana mapoints ayo ekutanga mangwana.
Mutambo FC Platinum ndikuona vakatopera kudhara. FC Platinum inohwina nekuti ine chaunga yezvine zvahapana iri inoidefita pamutambo bozi chaunga yani chaunga chakawandisa.
Pakatamba zvikwata zviviri izvi muCairo International Stadium, FC Platinum yakarohwa 2-0 mushure mekunge yamborohwa 2-1 neAl Hilal ne-3-0 neEtoile du Sahel. Kugona kunenge kudada iri kutarisira kuve chikwata chechipiri munhabvu yemuZimbabwe kudarika mumagungano emakundano aya zvichitevera Dynamos iyo muna 1998 yakasvika mufainari yemakwikwi aya nemumasemifainari muna 2008. FC Platinum ichange ichikwikwidza zvekare makwikwi e-2020 Cup Champions League mushure mekutora zvekare mukombe weKasolaga Premier Soccer League muna 2019. Aka kaveke chitatu kakateverana FC Platinum itora mukombe weLeague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tereri musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8pm apo tiri kutarisa zvinoreva makakatanwa aripo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Rongwe edu ya pera regaiti mbotarisa misore na uza nasi. Vashandi ve hurumende vanoramba kutambira mari yanga yavimbiswa ne hurumende mumusangano waitwa nasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nasi kuitira kuti vaite musangano nezvipanga mazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.